manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 25/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dza 2:15.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West vari mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scholar vomiswa pamberi pedare. Sangano runoona nezveutongo hwejekerere nematongerwo enyika Remo Ibrahim Foundation rinoburitsa gwaro raro rinongorora mamiriro ezvinhu muAfrica richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Ndikatanga ndatarisa entertainment industry munyika yedu yeZimbabwe, especially comedy. Ndikaienzanisawo nenyika dzakatikomberedza, ndipo pandakaona kuti cartoon production is very low muZimbabwe. So ndichionawo chiri chinhu chisina kuwandirwa newakawanda ka, ndakabva ndangoshandisawo mukana wekupinza a different test to our comedy.
Nhasi tine hurukuro naPaul Blessing Gora anozivikanwa nerekuti Madzibaba Sibinechi pamitambo yepadande mutande rePSTV. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West vari mutevedzeri wasachigaro webato reCCC vaJob Scholar vamiswa pamberi pematare edzimosva nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mupurisa akaferefeta nyaya pamhosva iri kupomerwa vaScholar yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 vaEdmore Ng'anga vaudza dare kuti mashoko akashandiswa navaScholar pavhidhiyo nemazwi akatapwa pahurukuro yavakaita paindanet nesangano renhau rezimu ai anoratidza kuti vaScholar vakakurudzira mhirizhonga. VaRung'anga vati izwi rakashandiswa navaScholar rekuti fight mumashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi iyo inobuda vaScholar vari musango rinoreva kuti vaScholar vaikurudzira dzira mhirizhonga. Vati mashoko akataurwa nemutori wenhau wezimu ai mashoko akatapwa nesangano iri muhurukuro yaro navaScholar ekuti vaScholar vave nemakore 21 vachirwira vanhu vemuZimbabwe uye kukurudzira kwavakaita kuti veruzhinji vatevere mutsoka dzevaimbova mutungamiri weCuba vaFidel Castro anoratidza kuti vaScholar vaikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende. VaRung'anga vati zvakataurwa navaScholar kuti vakanga vakumbirwa nebato reEFF Zimbabwe kuti vatsigire kuratidzira kwaida kuitwa nebato iri kumuganhu weZimbabwe kune South Africa kuri kudivere South Africa ndomwe munongedzo wekuti vaScholar vaida zvemhirizhonga. Asi rimwe remagweta avaScholar vaJeremiah Bhamu vati dare remuno haringakwanisi kutonga nyaya dzekuSouth Africa. VaBhamu vatiwo mhosva iri kupomerwa vaScholar ndeye kungofungidzira sezvo vachiti hapana chinobatika chekuti vaScholar vanganzi vakapara mhosva. Vachibvunzurudzwa nemuchuchisi wenyaya iyi Muzvare Tendaisho Nhai VaRung'anga vati vaziva vaScholar kwemakore uye vati pisiyano uripo pamazwi anonzi ndeya vaScholar ari pavhidhiyo nepamashoko akatapwa wakakonzerwa nekuti mashoko akatapwa aya akatapwa pavaitaura panhare. Mutongi wedare ati nyaya iyi godzoka kudare nemuvhuro mushure mekunge vachuchisi vati vakabatikana masikati anhasi kuti nyaya iyi ienderere mberi. VaBhamu vati havasi kufara nekunonoka kufamba kuri kuita nyaya iyi.
Vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dza 2:15. Asi tazongonzwa vachuchisi vachiti vane zvimwe zvavanofanira kunge vachiita na 2:30 masikati ano. Ndosaka nyazofudzwa ichienderera mberi. Chatongoona uye chatikunyunyuta nezvazvo ndechekuti vachuchisi vaakuzvidza dare, vari kuzvidza kodzero dzevanhu. vakuita zvavanoda mumatare dzimwe havasi kuda kuti nyaya ipere
vasikala vari kutarisirwa mudare mangwana pane imwe nyaya yavanonzi vakakurudzira mhirizhonga zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato reCCC yekunyatsime muzvare moblessing ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu pf vapayazi jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare mune imwewo nyaya yanga iri mumatare kutongwa kwevakafanobata chigaro chemutauri weCCC muzvare Fadzai Mahere pamhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo kwaenderera mberi nhasi muzvare Mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko ekuti pane mwana ane makore maviri akafa mushure mekurohwa nemapurisa pakanetsana mapurisa nevemakombi muHarare muna 2021 gweta ramuzvare Mahere vaChris Mike vanotsanangura zvaitika mudare
Fadzai Mahere apuwa mukana wekuti atsanangure zvakanyatsoitika musi waari kunzi akapara mhosva apuwa zvakare mukana wekuti aratidze vhidhiyo iyo yezvakaitika musi waainzi akafambisa mashoko ekunyepa Fadzai anovimba kuti vhidhiyo iyi inonyatsoratidza pachena kuti mashoko aakafambisa paTwitter anga asiri emanyepo zvaakafambisa paTwitter mashoko aakangotorawo kubva pavhidhiyo yaitenderera mumamana akasiyana-siyana
Mapurisa akazoburitsa mashoko achiti mwana uyo haana kufa mumwe akasungwa nemhosva iyi mutori wenhau Hope Uchingono uyo akawanikwa asina mhosva nematare mushure mekunge hurumende yawanikwa ichishandisa mutemo wakabviswa mumagwaro emitemo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Vamwe vagari vekumaruwa ekumasvingo kwagutu nekwachivi vari kuchema-chema kuti vari kunyimwa chikafu cherubatsiro kubva kuhurumende pamberi pesarudzo dzegore rino vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Asi hurumende iri kuti hapana anofanira kunyimwa chikafu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvemagariro evanhu rakatanga chirongwa chekupa vagari vekumaruwa chikafu zvichitevera nzara yakaitika mumwaka wegore ra2021 na2022 nekuda kwemvura yakarambira mudenga vagari vari kupiwa chibage pamhuri yoga yoga chinoita makirogiramu makumi maviri kana kuti 20 kgs mumwe mutsigiri webato reCCC vatiraimo chingombe vanoti nemusi wemugovera vakanyimwa chikafu navafebhi muposi vezanupf pavaigovera vanhu zvekudya pazvitoro zvepachingombe kwagutu
tatopiwa taakuti titoroni tatichinogova navo tichiafurena posi yangaroa 20 kg 20 kg pa pakauya tomzirand chairman vidico chairman okwamuposi akati aiwa imimi muri veCCC hamutenderwi kunge muchiwana chikafu kamufunzwa kuti aiwa zvikafu ndechehurumende chichazi ndechedu isusu kati aiwa vakabva vakwira masaga vakatora vakaenda navo nazvino nechemberi dzidzo hatitori kana chokudya so tina kana chikafu tiri pazero
hatina kukwanisa kunzwa divi ramuposi pamhosva yavari kupomerwa iyi sezvo vanga vasingabatiki panhare mumwe mugare wekwachivi amai sarudzai masunda vanoti vari kunyimwa chibage chehurumende pamwe nechimwe chiri kubva kumasangano akazvimiririra
tarisa chikafu chacho chiri kutanga watariswa kuti webato ripi kana kuti uri wenzvimbo ipi uri womumba ipi zvinova zviri kutiita kuti tife nenzara nekuti vamwe tinenge tichinzi tiri vabato rinopikisa saka tiri kuona kutoti nzara ichatiuraya zvisingaiti nekuti hatisi kupiwa zvakatarikana
munyori mubazi revechidiki muCCC vagilbert mutubuki vati vari kutambira mashoko akadai akawanda vachiti inzira yebato rinotonga kushandisa chikafu kumanikidza vekumarwa kuvatsigira
vanhu vese vana vemuzimbabwe vanofanirwa kuwana mukana yakafanana yokuwana chikafu especially kana zvichibva kugovernment ingava hurumende yedu kana kuti tinobva kumaNGOs munhu wese ane kodzero asi tozva zvinoitika zvanopeisa kushandisa nyaya dzechikafu kufundisa vabereki kuti vasapote iyo bato rezanupf kuitira kuti vaivai vanenge vari pakati vatye kusapota bato reCCC vachiti vanozonyika chikafu
mukuru webasa mubazi rezvekugadzirana zvakanaka kwevanhu mudunhu remasvingo vastanslas sanyangowe varamba kutipa divi rehurumende vachiti havabvumidzwi kutaura nevatori venhau gurukoto rebazi ravo muzvinafundo po mavhima vati hurumende inopa munhu wese zvekudya zvisinei nekuti ndewebato ripi
nyaya iyoyo taitaura taitaura zvakare hakuna mwana wezimbabwe anonyimwa chikafu nepamusana pekuti ano ndewebato ripi neripi zvaro izvozvo hazvibvumirwe hazvisi mbumbiro remutemo wenyika.
Sasikaro wezanu PF Masvingo, Varobson Mafenyengwa varamba mashoko ekuti bato ravo riri kunyima nhengo dzeTriple C zvekudya.
Zvokugwerwa kwechikafu tatiwani chogwerwa negavhumendi. Tose zanu PF hatigohwi chikafu. Tinototiwo mamembers edu neamunonyogwa nehurumende wane chikafu. Anotonyogwawo mamembers edu isusu.
Asi veTriple C vakawanda kumanikaland, Mashonaland Central, Mashonaland East nemamwe matunhu vanoti vari kunyimwa zvekudya kana mbeu dzinobva kuhurumende. Sangano reWorld Food Program WFP rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana masere 800,000 vanoda rubatsiro rwechikafu mudunhu reMasvingo. Hurumende inoti vanhu vari kumaruwa zvikamu makumi matatu nemasere kubva muzana kana kuti 38% vakatarisana nenzara kutanga mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano remo Ibrahim Foundation raburitsa gwaro rinoti nyika zhinji dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe hadzina kunyatsogadzikana uye kuve neutongo wejekerere pachitariswa makore gumi adarika. Gwaro iri iro rinonzi Ibrahim Index of African Governance kana kuti IIAG raburitswa nhasi. Panyika makumi mashanu neina dzanga dzichiongororwa, makumi matatu dziri kudzokera kumashure. Kuratidza kusamira zvakanaka kwezvinhu kubva muna 2012 kusvika gore rapera, mauto akapidigura kana kuedza kupidigura hurumende kanosvika makumi maviri nematatu. Zimbabwe iri pachidanho chechimakumi maviri nepfumbamwe panyaya yekugadzikana, asi inonzi hayo iri kuita zviri nani munyaya dzekusimudzira upfumi nekuchengetedzeka kwenyika. Asi panyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu, Zimbabwe iri kunzi yananga kumawere. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi ravo. Botswana inoti iri kutaura nehurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kupiwa mvumo yekupa basa vana chiremba vemunyika vane unyanzvi hwepamusoro-soro. Zimbabwe yagara hayo iina vana chiremba vakadai vashoma sezvo vamwe vari kuenda kunze kwenyika kunotsvaga maforo manyoro. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano waitirwa muguta reFrancistown nhasi mangwanani wekugamuchira zviri pamutemo vana mazvikokota makumi matanhatu vekucuba avo vakasvika muBotswana muna zvita gore rapera kuzoshanda munyika iyi kwemakore maviri. Mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezveutano muBotswana Dr. Sepo Machacha vati nyika yavo ichabatsirikana zvikuru ikakwanisa kuwana vana chiremba vekuZimbabwe ava.
Hurumende
yeBotswana yakatuma nhume kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakapoteredza Botswana dzakafanana neZambia kuti dzinotsvaga vana mazvikokota mune zveutano. Botswana iri kutarisira kuwana vashandi gumi nevashanu kubva kuZimbabwe. Vashanu vegumi nevashanu ava ndiana chiremba vevana, vevakazvitakura uye vemabhonzo nezvimwewo.
Dr. Machacha vaenderera mberi vachiti Botswana iri kutarisira kupinza basa vashandi veutano gumi nevashanu. Muvashandi weutano gumi nevashanu vari kutarisirwa ava, Dr. Machacha vati vashanu vavo ndivana chiremba vane unyanzvi hwevana hwekuchengeta vakazvitakura, hwemabhonzo nezvimwewo.
Basically what we are looking at is making sure that our hospitals
chatiri kutarisira kuti vana mazvikokota vachabva kuZimbabwe vachatakura kuti tine nana chiremba tinoziva kuti vana mazvikokota ava vachabatsira nyika
vanoona nezvekuburitswa kumashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri havana kuramba kana kubvuma kuti pane nhaurirano pakati penyika mbiri idzi, asi vati titaure nevebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Vamwari vacho kutofonera kombi yeforeign affairs ati diplomatic engagement.
Studio 7 nakunzwa divi rebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo gurukota rebazi vaFrederick Shava vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti hurumende iri mubishi kugazirisa urongwa uri pamutemo wekuti Zimbabwe ikwanise kutumira vashandi kuBotswana nedzimwe nyika dzakawanda pasi rose.
Tichasevenza zvakasimba kuti tigadzirise urongwa hwakadaro pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzinenge dzichida kuve nevana veZimbabwe vanoenda kunosevenza ikoko. Panoenda vanhu vanenge vachinosevenza mabasa ari pasi chaiwo, havangoende chete, vanotoenda vari pasi peurongwa hunenge huri pakati pehurumende dzavo.
Nyanzvi munyadzi zveutano vaMoses Putuma vanoti Botswana iri kutsiwa nzvimbo dzakatsiwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvakawana mukana wekunoshanda kuUnited Kingdom nedzimwe nyika kuEurope. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevashandi vezveutano reBotswana Nurses Union rakadzivisa mwedzi wakapera kuti vana mukoti vekuBotswana vanosvika mazana manomwe vakanyoresa kunoshanda kuUK, asi muZimbabwe macho zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo Surgical Health Services Board Dr. Paulina Skosana vakaudza Studio 7 gore rapera kuti vana chiremba, vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara zvikuru vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kubva muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Gurukota rinoona nezveupfumi muAmerica, amai Janet Yellen, vari muSouth Africa nhasi, umwe vari kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi uye mapazi akasiyana-siyana mukusimudzira mabasa ekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Nhasi vanyorerana chibvumirano neSouth Africa chekudyidzana munyaya dzekuona kuti mhuka hadzisi kuvhimwa zvisiri pamutemo. Amai Yellen vakatoshanyira Zambia neSenegal. America yakazivisa zvakare kuti nhumwa yayo kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vachange vachishanyira nyika dzinoti Ghana, Mozambique neKenya kubva nhasi kusvika musi wa 29 mwedzi uno. Asi vakuru muhurumende yeAmerica vari kunyenyeredza Zimbabwe, iyo ine vatungamiri vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti izvi zvakaitwa nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa kuvatema. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Africa continent iri kukura both in terms of economic growth uyewo zvakare in terms of population growth. Africa ine potential yakanyanyisisa. Hezvakawanda anoona Africa se a growing market. Zvosikabari kuita kunge pane competition pakati penyika dzekuwest nenyika dzekueast in terms of kuexploita maopportunities ari muAfrica. Saka zvinobatsira in terms of kupromota matrade relationships uyewo zvakare mainvestment. MuAfrica tine machallenge akawanda pane inonguva anosanganisira kushomekwa kwemagetsi, anosanganisira nyaya yenzara, anosanganisira nyaya yezvikwereti, anosanganisira zvakare nyaya yeinfrastructure iri generally haisi advanced, and infrastructure yakakosha nekuti inosapota mainvestments. Saka kune makambani akawanda ari kutaimira kuda kuisawo mari mune mamwe masectors iyaya andataura anosanganisira naenergy, nyaya dzeinfrastructure. Kushanya kwa Janet A. Yellen kunobatsira mukudyidzana ikoko pakati penyika dzemuAfrica neAmerica.
Pane zvingaitwe nenyika yeZimbabwe here kuti igadzirise ukama hwayo neAmerica igowanawo chiwana nhuma dzakadai dzichishanyira nyika iyi?
SeZimbabwe zvichigona kwetu neAmerica kwatidererei mazuva ano, but tinotarisira kuti as hurumende yedu continues to implement my reforms, both my political reforms, even my economic reforms, kuchigidza nekoko kunogona kunge kuchizowandudzika munguva inoteera. But parino nguva hongu tiri kutengesana nekutengesana neAmerica, but I think there is more that could be done in terms of trade neinvestment pakati peZimbabwe neAmerica. Tinofanira kunge tichigadzirisa nyaya dzedoing business environment, even nyaya dzepolitics dzinoafectawo zvakare nyaya dzeeconomics. Saka pakava nekugadzikana economically, kugadzikana politically, tikaramba tichigadzirisa nyaya dzehigh inflation, nyaya dzemapolicies edu. Hati zvinogona kuita kuti vemabhizimusi vanobva kunaAmerica vanga vachida kuisa mari yakati wandei munyika yedu yeZimbabwe.
Vanga vari nyanzo mnyadza zveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura naMavelas Musanganya wewe Studio 7, vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rine muzinda muNew York rinoti kuurayiwa kwevatori venhau pasi rose kwakawedzera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana gore rapera, zvichikonzerwa nehondo nekusagadzikana kuUkraine, Mexico neHaiti. Vatori venhau makumi matanhatu nevanomwe vakaurayiwa muna 2022 chete. Vatsigiri vebato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance nhasi varatidzira muJohannesburg, South Africa, vachinyunyuta nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Kwemakore gumi, South Africa iri kungotatarika nedambudziko remagetsi zvokanganisa mabasa. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naPaul Blessing Gora anozivikanwa nerekuti Madzibaba Sibinech kana Rege, vanenge vachiita mitambo inotyora vanhumbabvu nekuseka padande mutande rinonzi People's Social Television kana kuti PSTV. Gora anoita mabasa ake ari kuEastern Cape muSouth Africa. Ngatinzwe hurukuro yataita naye nezvemabasa anoita.
Aiwa, ndinofara chose mukoma Jonga Kandemiri, ndichikutendai nemukana uno wamandipa pane chino chirongwa pane penyuro hurusa yeStudio 7. Ini ndinonzi Paul Blessing Gora, ndakaberekerwa nekukurira munzvimbo yeEpkwez iri muguta gurusa reHarare.
Mungatodza kuti makatanga sei PSTV Entertainment?
Kutanga kwandakaita PSTV Entertainment, ipfunga yandakanga ndinayo kubvira ndichiri kuhigh school. Asi panguva iyoyoyo handina chandaikwanisa kuita nekuti ndakanga ndisina zvikwanisiro, even mari chaiyo yekuti ndinge ndichitanga kuita zvidzidzo zvemacomputers ndakanga ndisina. Kusvika ndazowanawo mukana wekuya kuno kunyika yeSouth Africa kwandiri kurarama ndiri, ndipo pandakazowanawo mukana wekuitawo maonline lessons ndichitawo kosi yangu yefilming and animation. Panguva iyoyoyo handina kuwanawo mukana wakakwana wekuti ndinge ndichizokwanisa kunge ndichitanga PSTV kusvika mugore ra2020. Apo pakanyanyo tekeshera chirwere cheCOVID-19. Mushure mwekunge ndamiswa basa, ndipo pandakazotorawo mukana iwoyo kuti ndinge ndichitanga PSTV. KuPSTV Entertainment tiri kuita madrama comedy skits evanhu, kwozoti makatunzi waya aita mukurumbira. Kuburikidza nemakatunzi waya aya, tiri kukwanisa kunge tichiitirawo vemabhizinesi maadvates uye maawareness campaigns on different topics like gender based violence, drug abuse, early child marriages.
Makazobuda sei nepfungwa yekushandisa makatuni?
Kuti ndizvoya nepfungwa yemakatuns, ndakatanga ndatarisa entertainment industry munyika yedu yeZimbabwe, especially comedy. Ndikaienzanisawo nenyika dzakatikomberedza, ndipo pandakaona kuti cartoon production is very low muZimbabwe. So ndichionawo chiri chinhu chisina kuwandirwa newakawanda ka, ndakabva ndangoshandisawo mukana wekupinza a different test to our comedy.
Kovewo mazita anoshandiswa mumitambo yenyu, makasarudza sei?
Pamazita kuti azomecha necharacter paparitrick, but munhu akauya neidea ishamwari yangu anonzi Stand tinotenda mchenje wandoshanda naye paPSTV. Mazita mazhinji ari pamacharacters edu, manicknames evanhu vatakakura navo mugeto. Macharacters acho futi takatomatora futichi
pavanhu vatakakura nawo mugeto. Zvekuti munhu wese akakurira mugeto anokwanisa kurileta kuti uyu akafanana nachikombera, uyu akafanana nagarwe, uyu maitiro ake ndisibineji, zvichingoenda zvakadaro.
Ndivanani vamwe vamunobata navo uye vanenge vari vanani mumitambo iyi?
Vamwe vandiri kushanda navo vanosanganisira Gilbert Bure ari kuacta ari chikombera, ari kuacta ari yemadzibaba garwe, ndiyezve ari kuacta ari achimwene. Koya Stanley tinotenda muchenje ari kuacta ari yesamutoko. Koya Sharon Bure ari kuacta ari yemadzimai Geti, ari yezvakare madzimai Febi. Koya Charity Madzemwa ari kuacta ari mai Oshomole. Koya Sibusiso Moyo ari kuacta ari violin. Kozoya Paul Blessing Gora ari character iri behind madzibaba Sibineji. Ndiri zve behind character ya Rege, chikomana chipa Australia. Takatarisa munhu ari behind chikombera character, munhu akangowanawo mukana wekungoplayawo that role pachezvake iye atori mudare wekumasowe.
Kune vamwe vanoti mitambo yenyu yakarerekera kune zvematongerwo enyika vachitarisa mazita akaita sana CCC nagarwe, munoti
munoona chimuko majonga? Munoona isusu sevanhu tinoti tikatarisa pachinhu tinoona nemiono yakasiyana siyana, imwe yakanaka, imwe yakashata. Kune vanoziva kwakabva mutambo uyu vanonyatsonzwisisa kuti vazonzi baba makarwe inhau yekuti vanotengesa nyama yemakarwe avanohodha kwamuchaina. Andimapaona. Toenda kuna Rasta Chikombera vanozviti Triple C, munhu wevasikana Rasta Chikombera anenge achitoudza vasikana kuti pamunonzwa pachinzi Triple C ndinde ndichirehwa, ndinonzi chikombera chemabhebhi chete. Saka mumwe munhu anogona kungosvikirwa pakati onzwa garwe, onzwa Triple C, obva tozvitora political.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Tichangotanga ndopatakange tine dambudziko gurusa, veruzhinji vachingoti makatuni ndeevana vadiki. Asi kutaura kwandiri kuita pari zvino, aiwa ruzhinji rweZimbabwe rwakatambanudza maoko rwagamuchira mutambo uyu vari kunakirwa nawo zvisingaiti.
Uyu anga ari mukuru wePSTV Entertainment Paul Blessing Gora ari parunare kuEastern Cape muSouth Africa neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na 8 PM tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezveurongwa hwehurumende hwekuti yakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisirwa kudzoswa kumusha muna chikumi wegore rino. Panosvika kumagumo urongwa hunozvibvumidza kushanda nekugara muSouth Africa kana kuti Zimbabwe Exemption Permit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West muParamende vari mutevedzeri vasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar vomiswa pamberi pedare. Sangano rinoona nezveutongo hwejekerere nematongerwo enyika reMo Ibrahim Foundation rinobudisa gwaro raro rinoongorora mamiriro ezvinhu muAfrica richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu kunyange paine zvimwe zvairi kuita zvakanaka. Poita zvipomerwa zvekuti bato reZANU PF riri kushandisa chikafu chiri kugoverwa vanhu kumaruwa ekumatunhu eChivi kumasvingo mukuita zvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. anokone kaene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, nukusia mina, Sandikile Mshanga.